vachitaura pamusangano wekutaura nezvegadziro yesarudzo dzegore rinouya waitwa nesangano revatori venhau rezimbabwe union of journalists nhasi pachevron hotel mumasvingo vakafanira kubata chigaro chemutauriri weccc mumasvingo vaderek charamba nemunyori mubazi revechidiki muzanu pf mumasvingo vacharles munganasa vati mapato avo akagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo dzegore rinouya vacharamba vati bato ravo riri kugadzira sarudzo idzi nekutsvaga rutsigiro murunyararo asi vakapomera mhosva bato rezanu pf rekuita mhirishonga nekuvakanganisa pazviito zvavo
votonongwa pakuti zano zvainozoshandisa violence kuinoziva kuti kundo kubasa kwavo ithink muri mweya zvikitika kuti kuri vatotanga kare kuvhiringidza masabhu kumisha omu kurova vanhu kuuraya vanhu zvimoya zvakaita kunyatsime nemuno kumasvingo totoona sototi togona kukuvadzwa zingaiti asi kuti zvemaelections zvekuya very red
charamba vati uhwandu hwemhirizhonga yezvematengero enyika nekupunyikidzwa kwekodzero dzevatsigiri vavo huri kuramba huchikwira munyika apo sarudzo dzava pedyo izvi zvarambwa navamunganasa avo vapomera mhosva yekukwira kwemhirizhonga dzematongero enyika kubato rinopikisa restriplec vachiti ndiro rinotanga mhirizhonga
si inoita mhirizhonga izvi takazviona parufu rwamoblessing ali pavaitotungamirigwa kuzanupf hamusati mamboona vatungamiri vachienda mberi vachiudzavana kuti pisai kana kuti rovai but kuccc takaona vanomirira cc muparamende vari mberi kwekutuma vanhu nevana nemarori avo achisenga vanhu vakanopisa dzimba dzavanhu vezanupf zvakazotokonzera kuti mumwe mukuru wezanupf kunharaunda iyoyo ashayike nechirwere chebp mushure mekunge apisirwa imba yake saka imhirizhonga yatinoona inoonekwa ichiitwa neccc
vamungana savanoti bato retriplec rinobatsirwa nemasangano akazvimirira oga kunemera bato ravo mhosva dzenhema vachiti vanhu vari kuita izvi vari kuzviita voga vasina kutumwa nebato ravo vaenderera mberi vachiti vanotarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya nekuti mabasa ari kuitwa nebato ravo ari kuonekwa nevavhoti
ccc inoona kuti inodyiwa kumamisha yaona kuti inodyiwa mamisha inobva yatora vanovhota vese vaya vekumamisha yoya yovanyoresa mutaundi zvinozoita kuti paimba 1 ine kana 5 rooms panofanira kugara mhuri yevanhu kana 7 vanomwe panopedzisira pakunzi panogara vanhu 40 vese vakanyoreswa ukazodzokera kuti vanhu vava vainyoreswa nani vainyoreswa nemakanzira eccc because ndovanga vane simba yekusaina maafidavit vachisainisira vanhu pa 1 residential address vanhu vaibva kunana masvingo central ndovanga vakavhota muaban vazhinji vacho vaitakurwa nemarori musi wekuvhota
asi vacharamba vati hapana mabasa anoonekwa akaitwa nebato rezanupf kubva muna 2018 sezvo upfumi hwenyika huri kumawere uye vanhu vari kutambura
takagadzirira sarudzedzi kubva tichitanga kuzvagwa paya tikatotaridza vanhu kuti tinozvigona patakadya vanhu pabielection paya paredi vanhu vakagadzirira kundovhota vose malevels ose mumastreets mudzimba mugwagwa paredi
munyori mukuru musangano rezuji mumasvingo vatatinda chitago vatiwo vaita musangano uyu pakati pevatori venhau nevatungamiriri vemapato aya kuti vazive nyaya dzemhirizhonga pasarudzo iyo inobatawo vatori venhau vanenge vachiita mabasa avo
taita musangano wedu pakati pevatori venhau mapoliticians nevamwe vagari maererano nemaelections achange ariko gore rinouya musangano wedu wanga uri wewatended wabudirira wafamba zvakanaka chinangwa chacho chekuti tionesane nemapoliticians nevagari kuti chokutanga vatori venhau vachitaura nemapoliticians ivo mapoliticians achitaura nevatori venhau nevagari kuitira kuti pachaita maelections pasaita mhirizhonga mapoliticians azivewo kuti mhirizhonga haina kunaka zvakarewo kwoshesewo kodzero dzavatori venhau pavanenge vachaita basa ravo sava vanozodzinganisa vatori venhau nekuti inoona mhirizhonga yatotanga zvakare pese panoita maelections majournalist anoharaswa anorohwa saka ndo zvatachikurudzira kuti vacherechedze izvozvo
mapurisa ange akokwa kumusangano uyu wanhasi haana kuuya bato retriplec riri kupomera bato rezanupf mhosva yekuponda nhengo dzaro dzinoti vambone ncuve kukwekwe pasarudzo dzemabai election muna kurume muzvare moblessing ali kunyatsime mwedzi wapera pamwe navanyasha zhambe mawere kwagutu gore rapera muna zvita asi zanupf inoramba mhosva idzi ichiti vanhu vakazviita izvi vakapara mhosva vakazvimirira ndosaka vakasungwa nemapurisa mugwaro rayo rezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemhirizhonga munyika mumwedzi wachikumi sangano rakazvimirira roga rezimbabwe peace project rinoti bato rezanupf ndo rakanyanya kutyora kodzero dzevanhu nezvikamu zvinodarika makumi matatu kubva muzana kana kuti 43.8% ukuwo bato retriplec rine zvikamu zvinodarika zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5% ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba